Aber Sie, und ganz wichtig, Sie waren, wir haben durch die Richtung von 48 Jahren, wir haben eine Sivo, Chaiso, Moderne, so ein Thema, so ein Kunti, Ranka, Sie, 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 so ein Thema ist so, Ranka, Sie praktisch, das ist Kari, Ranka, Sie waren, Low-Click, Secretary, Supreme Court, Justice, Judge, Anthony, Scalia, Ranka, Shaika, Vai, da volta que eu andei com o Pamo Tietê para casa, onde é para com o Domeua, vai cá, o Pinga com o Supremo Corte, com o Adjante Cavana, vai cá, para dar tudo, cuida, porque lá Pinga eu vou cuidar com o Supremo Corte, com o Pamo de Maio, a casa de Zirua, a casa de Zirua, o Nuno Zibo, o Kuno Itazano, já não tem esse Kuno Ita. The court of Uru, Yenika, Yamerika. I see Kakakatano Aningaripo, and of Okuna Ramu, Maringo, I see Uyuzaku, Zengaku, Kukuduma, maybe Women Yamar Public, any. So I'll send the school back and Nanavamu, I didn't come on the Mafugira Kaita Saki, Ova, Maybe you put this any license. I see Namonia and women workers, you don't go to Unifundo Yaki, who knows you were Waki.
Pane zvinere zvambotaurwa pamusoro paJudge Barrett zvinoita kuti vanhu vatye.
Chitendero chake ndicho chimwe chavanofunga kuti kana ukazoenda ikoko. Hauzvinengerwa kunoita matongero anoendera nechitendero chako asingachaenderani.
Chamunofunga chakafarirwa nava Trump pana Judge Barrett chi?
Chikuru chakafarira pana Judge Barrett ndicho kuti munhu wavanoziva achifarira maitiro avo nezvavanofunga namatungiro avo munhu wokunyira avo unou kuvanoziye wokuraitwini uku una mafungiro mamwe akasiyana navamwe vari kuvanonzi kumaleft wing madhemokrats uku saka ndozvo vakatarisa maari izvozvo vakazotarisawo futi fundo yake vakazotarisawo futi ruzivo rwake rwenyaya dzemutemo nokwaakamboshanda zvekare asi chikuru chavakatarisa ndechokutivo zvido zvavo vatirambo nepati yavo zvavanoda kuchengetedza amai Barrett vangazotozviita here kana vava mukuti imomo nokuti majaji ari kudira namai Barrett vanenge vava vari vashanu saka amai Barrett vakaitwa ikoko zvekare vanenge vava vatanhatu pamajaji mapfumbamwe saka nyaya dzikaendeswa kukoti nehurumende ravatiramu dzinenge dzaakuzotongewa kana kutarwa zvichienderana nezvavanoda saka ndozvimwe zvavakatarisa izvozvo kuti munhu wakaita sei nyaya dzaakambotonga akatara dzakarerekera kupi dzakarerekera kubato ravo here kana kuti dzakarerekera kubato risiri ravo ndozvimwe zvavakatarisa mukati imomo.